kuchinja nengo zebato kana zesangano chinu chakangonaka nekuti unenge uchiunza pfungwa idzo zvatinoona ndezvekuti MDC sebato rematongero ezvenyika riri kutsikidzirwa nekusanditsirwa nezanupf saka zvakangonakawo kuti varatidze kune vanovateverera nevanovatsigira kuti vachiripo uye vachiri kuedza kuti vachinjinure nekugadziridza zviri mubato mavo saka ndofunga chinhu chakanaka kunoona kuti vamwe vacho vanhu vatsva vasati vakwegura vamwe vacho vanhu vanga vachingozikamwa kuti variko asi zvichingoratidzawo kuti vachamisa vakuda kuti vange vachisimbisa bato ravo nekuisa nhengo itsva zvinoratidza kuti aiwa ibato rinorohwa nyora dzichiri kubuda ro
pane vamwewo vari kuti danho rekuumba musangano pamberi pesarudzo dza2023 nevamwewo vari kuti aiwa nderekuzvipoteredza nevanhu vari pedyo navo munoti
icho chokwadi kuti kana bato reMDC Alliance richigadziridza richiisa dzimwe nhengo zvakanaka kuti vakatarisa kakutsarudzo nokuti kana wakatarisa tsarudzo ya2023 hausi kuda kutarisa tsarudzo ya2023 una maplayers masharo kana team ichienda kuworld cup dubai 22 national team ngaindi une maplayers anenge matsva vachisanganisa experience neusefulness saka handifungi kuti chinhu chakashata nokuti bato iri rinonzi bato harina kutsiga raakuparara uyezve zita racho harisati rakushanda zvakanaka kuchinjinura nhengo kutongoratidza kuti vari kugadzirira nokusimbisa bato ravo sarudzo isati yasvika ya2023
takaonawo vachamisa vachiparura chigaro chitsva kana kuti bazi idzva rediaspora affairs zvinhu zvamungataura pamusoro pechigaro ichi
kugadziridza chigaro chediaspora kana kuti kuita kuti chinge chiri chigaro chitsva zvakanakawo nokuti zviri kungofungidzawo vatsigiri veMDC vari kunze kwenyika kuti aiwa bato ravo richiri kuvarangarira asi hazvina kukwana jonga kungoti kungoiswa munhu mutsva kana kuti kugadzirwe position itsva ngavachiratidza kuti vasiyana nezanupf nekuti zanupf irikuramba ichitaura nekuti diaspora vada kuti vaite diaspora investment asi MDC Alliance ngaichipinda nedzimwe nzira dzokuti vanhu vari mudiaspora vatsvagire nzira dzokunge vachivhota nekunyorosa kuvhota saka tinofungidzira kuti vashachawayo vachange vachitaura nemasangano epasi rese vana United Nations uyezve nana African Union nana SADC kuti vaedzere kuisa pressure kuzanupf